Vamasisi vakataura mashoko anya nemishemu govera apa mabiko ekupemberera kukunda kwakaita bato ravo musarudzo dzemudunhu rebutete west na 2019. Vachitaura nevatsigiri vebato ravo, vamasisi vakati vachatora mukana wekuparura urongwa hwekuti Botswana nenyika dzakaipoteredza dzisaimira nezvibvumirano zvekushandiswa kuzvitupa mukufamba pavachasangana nemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa mumwedzi mishoma inotevera muguta reHarare kana kuti reVictoria Falls.
Ava vachidzani vedu kuZimbabwe vanhu vanoda kugara vachipinda nekubuda munyika yedu. Ini chandiri kuedza kuita kuti pave nekuvatidzana nekushanda pamwe chete kusvika tawana mhinduro yematambudziko atinosangana nawo. Chikuru kuti pave nemushandira pamwe pakati pedu neZimbabwe.
Vamasisi vakaenderera mberi vachiti urongwa uhu ungasimudzira nyaya dzekutenga nekutengeserana mudunhu reSouthern African Development Community kana kuti SADC. Urongwa hwekubvisa kushandiswa kwemagwaro ekufambisa kana kuti mapassports hwakaitwawo pakati peBotswana neNamibia. Sachigarwe rimwe remasangano anorira kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara mudunhu reSADC reZimbabwe Immigration Federation vanoti mufarozviti vaudza Chibwe 7 parunare vari muJohannesburg, South Africa kuti vari kushanda nemasangano akasiyana-siyana kutsvaga nzira dzekuti pakava nemiganho panyika dzekuchamhembe kweAfrica.
Tese tiri vanhu vamwe chete ndozvinovhara ita Africa. Kana ichinge yava nyika imwe chete, ndichaona kuti Africa ichabudirira kudarika dzimwe nyika dzese pano pasi, nokuti the best resources dziri muno muAfrica. Saka mabhodha wakaisiwa kuitira kuti vakaona kuti Botswana ine madiamonds, tese tomboiswa nechepasaidhi tovharirwa kuti tisauya, so that vanhu vakatanga kutora upfumi huri muno muAfrica vachienda nahwo kunze kwenyika pasina vanopindura vakawanda.
Izvi zvatsimirwa navaslav sauti avo vanodzidzisa zvidzidzo zvekuburiswa kwemashoko paChristian College of Southern Africa kana kuti COSA.
Vagari vemunyika dzemuEuropean Union vanobvumidzwa kufamba zvakasununguka vachipinda munyika dzega dzega dziri imomo, vachikwanisa kuenda kunoita zvekutengesa kana kuti zvekushanyirana, ende izvi zvinoita kuti upfumi hwavo hunge huchitenderera munyika idzodzo. Saka nyika dzemuAfrica dzikakwanisa kutevedzera zvaiitwa neBotswana neNamibia, zvinoita kuti upfumi hwedu hunge huchitenderera munyika yeAfrica, uyezve mabasa edu anenge achiwandawo kune vechidiki vedu.
Nyanzvi munyanzvi zvokudzidzana nedzimwe nyika vatendai makaripe vanoti nyika dzemuAfrica dzinokwanisawo kudzidza kubva kunyika dziri mugungano reEuropean Union dzino urongwa hwekushandisa zvitupa pakushanya.
Kuvhurirana mabhodha kubvisa mabhodha kungaitwe neZimbabwe nedzimwe nyika kunonyanyisa kubatsira Zimbabwe zvakanyanya kudarika kwazvingaite dzimwe nyika. Ndinodaro nekuti muZimbabwe vanhu vakawanda vatori nechidiso chekuti vabude vaende kunoona kuti vangabatsirika sei kune dzimwe nyika, asi zvimwe zvinhu zvakaita semavhiza zvinogona anogona ari maprocesses anotora nguva, ende mari dzinenge dzichidikwa mukuita maprocesses iwayo dzinogona nge dziri kune dzichinetsa vanhu.
Muna 2016 African Union yakamboti aida kuti panosvika gore ra2020 pange pava neAfrican Union passport, asi urongwa uhwu huri kutora nguva kuzadzikisa. Passport iri rikange ravepo rinotarisirwa kuti ripe munhu mukana wekushanyira nyika zana neimwe chete dzemuAfrica pasina zvimhingamupinyi zvemavhiza. Nyaya yegwaro rekufambisa iyi iri muchisungo chinozivikanwa nekuti Agenda 2063. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Singirai Madondo.